This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America, urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 28, 2015. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mwaka yedu uyu wekushamira zvakanaka kwauri, waa kutotatamba wakachenjera. Zvimwe waita apa, zvimwe waita apa, zvizongoita kuti zvaramba bese musumwe chete.
Varimi vokurudzirwa kutamba vakachenjera panyaya yekudyara mbeu.
Nokuti vana chiremba vedu muzvipata zvehurumende havasi kufara, endi vari kutongoramba vachineprocesi yakatanga yekugadzira petition.
Vana chiremba vehurumende vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti varimi vanofanira kuteerera mashoko ari kutaurwa nenyanzvi munyaya dzekurima vasati vamhanyirira kudyara mbeu. Varimi vakawanda havasi kuziva kuti vodyara here kana kuti kwete mbeu dzavo mushure mekunge mvura yambonaya zvishoma asi ichibva yamira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChabikwa.
Mvura yatatinayo weekend yapfuura iyi, zvisiyana dzimwe nzvimbo hakuna kunaya, dzimwe nzvimbo dzakanaya zvehevhi. Tikabva nekumatebhereland uko tichikwidza kwakanaya mbijana, asi varimi vari kuto vari kudyara, vari kuita dry plant, vamwe vachirima zvipidzo zvipinda nemananamusvingo umu. Dzimwe nzvimbo dzakanaya chaizvo, vamwe vanga vadyara vakaita kuti mbeu dzaakumera, vamwe vari kudyara asi tichingokwidza kuti zviri kuitika kwese nyika, vamwe vari kudyara, vamwe vanga vadyara vakaona mvura yakanaka. Kurudzira yatikuita ndeyekuti mvura yacho zvayanaya payapedza kunaya pawekendi yapfuura, kwakabva kwabuda zuva manje kwaakupisa zvakanyanya chaizvo. Saka tiri kukwidza varimi vanga vasati vadyara pari panyoro maningi, ngatimbomirai futi mbijana rekutirai. Saka kaoneka unyoro karipo, mbeu dzinoora. Saka izvezvi vari kukudza kuti achigadzirira minda vakaona mvura yakati ovai imvura tipavei, nevakawana zvokushandisa vakawana mari vacho, vane mari yacho yekushandisa ingo yekuti vomhanya nekugadzira minda yacho. Kana imvura yatooma toita futi nyaya yekuti ngatimbodyarai dzimwe mbeu, pakaoma tombomira kuitira kuti mwaka yedu uyu nekushamira zvakanaka kwauri, waa kutotatamba wakachenjera. Zvimwe waita apa, zvimwe waita apa, zvizongoita kuti zvaramba bese musumwe chete, zvikashata zvimwe zvashata zvese nguva imwe chete.
Asi nemamiriro azvakaita aya, muri kufunga kuti pangabudawo gohwo rakanaka here mwaka unoteera?
Mamiriro akwaita nematauriro atikaita nemadziro atiri kuisa, varimi vese vakateedzera mazano ari kutaurwa aya. Varimi vese vakabvuma kuti zvekutaurwa kuti mwaka uno wakashata. Varimi ngatingwarire, nekuti kunyange wakashata kudaro, ukaudzwa kunzi mwaka wakashata, moudzwa futi mazano ezvokuita. Mamwe ndivo ari kutaura iwaya kuti kana paine kaunyoro imbomira kudyara, plasi uri kuti mbeu idzi ngatichidyarai mbeu dzedu dzedze dzinokwanisa kurwisana nemwaka wakatarisa uyu. Mbeu tauta senya chikafu apa, kuchikafu tine mbeu dzedu dzakaita sema zviyo, munga, mafunde, vanoda kuchibage ehe. Asi kwaane mbeu dzinokumbidza kuibva, dzinoibva mu2 months, 3 months. Ndombeu dzinodyara mwaka uno idzodzo kana tisina irrigation. Tikangodaro tichitamira kuti pasi pakaoma here ndopanodyara imwe ndima yanaya dzakasimba chaizvo, ndotera mashuva ndichidyara zvikamera. Nemwaka watikupiwa kuti unosvika tinokwanisa kuti tikwanisa kuita gohwo, asi tikaita marimiro ekungoti hatajaira tingoriva marimiro ataita kare, shuwa tinoita dambudziko regohwo nemwaka wakatasanawo zvaukaitawo.
Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA rinoti ratanga kutsvaga masignature avana chiremba kuti vaendese tsamba yenyunyuto kuhurumende vachiti bazi rezveutano rakundikana zvachose kuzadzikisa zvido zvavo. Atina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nyaya iyi tabata Dr. Fortune Nyamande vanotungamira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Tingori patanga tiri vanachiremba vasi kufara vairi tiri ndokutambira mari shoma idzo dzinodzi dzamunongoziva. Mamwe mafacilities atanga tambokumbira yakaita semakuti tiokwanisa kupuwa mota dzekushandisa tichiita basa. Zvino zvakadaro hakuna chati chagadzirikana. Saka tinongoti vanachiremba vedu muzvipata zvehurumende havasi kufara and vari kutongoramba vachitine proses yakatanga yekugadzira petition yatinotarisira kuti tikasvika pamasignature atinoda. Tinotofara kuti vepuresidenti vavapo, saka tichavaisa ipapo kuti zvinyatsoita uremu zvekuratidza kuti gurukota yedu iri kukundikana basa.
Manga muchitsvaga masignature mangana apa?
Hatibati vanachiremba vose vasaine, vose vari muzvipatara zvehurumende zvemuZimbabwe tivati vose vasaine.
Pane urongwa here hwekuti vanachiremba vanogona kukanda mapadza pasi kana kuti muchiri kuenderera mberi muchiita hurukuro dzekuti zvinhu zvigadziriswe?
Tiri kumbotanga neiyoyi stage one. Isu tinovimba zvikuru nekuti vakuru vehurumbiritira nyatsoita zviri takarongeka vanopinzwa. Gore rakapfuura takatomboratidzira vakazopinzwa vakatigadzirisira zvishoma izvozvo zvavakakwanisa. Saka tida kuti isusu as a sign of goodwill tombotanga taita petition nekunyora rugwaro rwedu rwatichasubmita kune vakuru vehurumende kuti vene vambotimisira basa vaparire Nyatwa then totizogara pasi sana chiremba tichipa madimandi edu kuhurumende nemasolutions atinofungidzirawo kuti nekushayikwa kuri kutoita mari muhurumende bezvidu zvingaitwa tifadzana chiremba asi tisina nyange bemari yakawanda inenge iri kubva kuhurumende.
Mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're Chief Chiyama.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese mazvida. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipakurira chirongwa Women's Forum icho chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Lois Chingandu, avo vanogara ivo paboard resangano re The International Conference on AIDS and STIs in Africa, ICASA. Sangano re ICASA richange riine musangano mukuru wokutarisa zviri kubuda muongororo pamusoro pezvirwere zveHIV AIDS nezvepabonde uyo uchaitirwa muHarare kubva mangwana kusvika musi wa4 svondo rinouya. Chingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Chingandu.
Tinoti makadiko kwamuri uko.
Mungatitsanangurirawo here kuti ICASA iyi inorevei uyezve inokwanisa sei kubatsira madzimai munyika?
Musangano uyu musangano weHIV unoitika once pamakore mairi ega. Unounganidza masaindisti vanoongorora nezvechirwere ichi, vanoongorora nezvemishonga, vanoongorora nezvemavhaksini nevaya vari kutsvaga makiwa vanouya voungana. Kwozotizve unounza zvemapoliticians vari pamusorosoro maministers, izvozvi tine mafirst ladies ari kuuya vari kubvawo kune dzimwe nyika vanouya kuti tizotaura tiri pamwe chete kuti tingabatsirisei madzimai, tingabatsirisei varwere vane utachiwana. Ugounzazve naivo vane utachiwana vanouyawo tosangana pamwe chete kwaku tinyatsoongorora kuti maresechi edu ari kuti chii, marapiro atiri kuita wanhu chirwere ndizvo here, nekuti pamwe tine tatosarira mashure maresechi anosvika kutitaura kuti ai tichinjai zvakati. Saka pamusangano panobuda marecommendation anozonotaura kuti kana muchichengeta vana vane HIV maakufanira kuita zvakati nekuti munofanira kuchinja zvakati. kana muri kumwa mapirizi mafana kuita zvakati neifana kuchinja zvakati zvese zvinobuda kubva pamusangano iwoyo saka musangano uri important chaizvo nekuti unotipa isusu direction nemashandiro atinofanira kuita kana tichiita zvechirwere kana takatarisawo uko kumapoliticians vanotarisawo nezvekuti mari yekuti tifande HIV ichabva kuti vanenge vachikurudzira nawo kuti munyika dzavo ngatiye tinozvisimudzirawo nekuzvishandirawo tichichengetawo vanhu vedu vane zvirwere zveHIV asi unonyanya kubata zvakanyanya nyaya yeviolence pamadzimai nekujanyirirwa kuwanai vasikana unenge uchiongororawo uchitarisa mastatistics kuti iri kudzika here violence zvaisiri kudzika chii chinofanira kuti chiitwe kuti tidzikise violence zvese pamwe chete neHIV
pane zvirongwa zvichange zviri pamusangano uyu here zvakanangana nemadzimai
zvakanyanyisisa tisati tatombotanga musangano iyoyo kune misangano iri kutoitika yakawanda mumahotera akasiyana siyana yakanangana nezvemadzimai zvaanditori kumusangano mukuru wakarongwa neweun women nesu vesurfeis watanga tichitarisa kuti madzimai tinofanira kuti tivaitirei madzimai nevasikana kuti tideredze chirwere cheHIV pamwe nekushungurudzwa kwemadzimai uyezve kana tatanga musangano iwoyu kune maprograma akawanda chaizvo atanga achitarisana nezvemadzimai kubvira kuscientific vanoongorora nezvemaresearch tichibva ikoko tichienda kuleadership tichibva ikoko tichienda kucommunity kune maprograma akatoti kuti achange akanangana naizvozvo
kune mamwe madzimai asingakwanisi kunge ari pamusangano uyu zvii zvamungavapakurirewo zvichange zvichibva kumusangano uyu
chaiedza chaizvo nekuti musangano wedu uyu marongere takauita tingati isusu une mhando mbiri kune divi richange riine masaindisti nevano vari kuita zvemaresechi izvozvo kudzidza asi kune divizve rinonzi community village kunokwanisa kuti munhuwo zvake asina mari asina kurejista anokwanisa kungouya achionawo zvinenge zviriko kunenge kuine madialogue ekutaurirana kunenge kuine information kunenge kuine zvakawanda zvinenge zvichiitika ikoko ikoko kwakavhurwa to the public zvekuti vari muHarare tinokurudzira kuti vasununguke kungopindawo hakurambidzwe munhu
pane vamwe vangada kuziva kuti kwamati uku kucommunity village ndekupi chaiko kana vari kuda kuuya kuti vagozosangana nevamwewo vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS
kana vakapinda paRainbow Towers musangano uri paRainbow Towers kuya kunonzi kuHICC vakapinda vakangobvunza pagedhi tichida kuendawo kucommunity village kunenge kwakazara mavolunteers achange achidirecta vanhu nemasainzi anenge akaitwa vanongoratidzwa kwavanoenda kucommunity village akakasununguka vanonosvikosanganawo nevamwe vanoutachiona ikoko
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Loise Chingandu kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
mazvita yenyu
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reUnited Nations Population Fund rekuparura makondomu anoshandiswa nevana vane makore gumi nemashanu zvichikwira vachiti vana ava vanga vari munjodzi yekuti vange vachishandisa makondomu makuru aripo kare avari kuti anogona kunge achitsvedza achikwanisa kuti apinze utachiwana hunozovapa zvirwere zvepabonde kana chirwere chemukondombera asi danho iri harisi kutambirwa zvakanaka nevamwewo muvabereki vari kuti kupa mwana pfumo rekuti azvibaye naro muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarume svinurai vhuka nemadhodha vatemba nzounhenda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vanzounhenda
mufaro wangu pachirongwa vakandamiri
vanzounhenda imi sevabereki munotambira sei danho iri
vakandamiri zvinhu zvinoti katika madzei ende zvinoti shungurudza pakufunga because zvaita kuti ndichidzokere kumashure ndichana ndombofunga nhauya tambotaurika mwedzi mishoma yapfuura yekuti tiise makondomu muzvikoro tikapokana nayo vazhinji ende ministry yeeducation ikazosvikawo pakuti aiwa haisati yave nepolisi yekuisa makondo muzvikoro but ndiri kuona kuti nhau imwe cheteyo yauya neumwe mutoo yekuti vaita anveyu makondoms evana vanotangira pa15 years chandiri kuti zvakafanana ndechekuti ndikatarisa mwana ane 15 years kana calculation yangu ichindisevhaizvii right zvinoreva kuti mwana iyeye anokana kunge ane ari form 2 kana form 3 kuvakuti tirongoroisa kampeni imwe chetisa makondomu kuzvikoro ende ndiri kuti inini kana ari mwana ari form 2 kana form 3 kuchikoro ndiyo here number 1 problem yatinayo pavana vechikoro zvekuti taona kuti ngatiisei maresources pakuti tipe vana yavo makondomu
asi hamuone here kuti idanho ranga rakatarisirwawo nevakawanda kuti ringe richitorwa kuitira kudzivirira nyaya dzekupararira kwezvirwere zvepabonde nemukondombera muvana vadiki tinonzwa kuti zviri kukwira zvakanyanya
aiwa danho iri kairi handifungi kuti danho rinofanira kuitirwa pavana vadiki vakadaro tinozviziva kuti zvinhu izvozvo zvinoitika but tinofanira kuvadzidzisa kuti kuita zvepabonde vari vana vadiki ndo gospel yatinofanira kufamba nayo because kana isusu tichikwanisa kuti pane zvemhirizhonga mudzimba tinotaura kuti musaite mhirizhonga pane zvakati tinotaura kuti musaite zvakati sei tichizoita sekuti tinoda kuvabatsira kuti vaite zvepabonde nekuvapa zvinhu zvekuitisa because inhau inotishungurudza isusu ngatimbotini vakandemiri mukadonata kana masoccer balls kuzvikoro kana kuti kuvana vezera irovo mune muchiti vaite sei mune muchiti vatanda handizvi saka isusu tikavapa makondomu tinenge tichiti vaite sei nhau ende tikatarisa futi makondomu agara arimo mumakliniki mumatoinets mumabhawa chichi saka tiri kuti nzvimbo nyowani yavachazoita yekuti vana ivavo vachazenge vaakumashandisa semafungidziro avanoita ndeyei ende sei zvinhu izvozvo zviri kubva nekuunfpa zvisiri zvinhu zviri home grown zviri kutangwa nevabereki nehurumende yezimbabwe sei zviri kubva nekunze tiri kutaura kuti here africa ndo problem yavo number 1 yezvepabonde zvekuti isusu izvezvi takatarisana nesizon iri kunzi hakugoni kunaya vadii kuuya nedonation yechikafu vadii kuuya nedonation yekuti tinoda kuitira cloud seeding kuti mvura inaye zvakakwana sezvo makatarisana nedraught zvekuti isusu tinobva taona kuti problem number 1 ngatipei vana vedu makondomu
asi imiwo sevabereki hamunawo here kumbobvunzwawo pfungwa dzenyu pamusoro pedanho iri risati raparurwa
ini ndakamirira boka redu ende ndakamirira zvevamwe vabereki vashoma vanozviziva tatozvionawo mubepa nhau ende kuti tiratidze kukatyamara kwedu zvinhu zvakatoitirwa munzvimbo yandinotogara munzvimbo yechitungwiza asina ani zvisingazvizivi but munongoziva kuti inini nditori mune zveactivism yezvejenda izvozvi nezvekurwisana nechirwere ichocho nezvekudzidzisa vana kuti vasaite zvepabonde asi ndakaa ndisingatozvizivi ndatozvionawo mupepa zvikatondikatyamadzawo kuti kosei pasina kuitwa ongororo yakakwana kana kuconsultawo vabereki vevana uye hurumende yacho yakaita maconsultations avo at what level kuti tigoziva kuti izvi vakazozviongorora vakazvitambira vachizvitambira on behalf of constituency yevabereki
saka zvii zvamungakurudzira vanzonenda
inini zvandingakurudzira ndezvekuti kuhurumende yedu hongu tave muglobal village asi semaudzirwo akaitwa president obama aya kutinya kuti kune zvimwe zvinhu zviri muglobalization kana zvinobva kumadokero zvatisingawirirani nazvo ngavavewo nerespect nemabelief edu ekuti zvinhu izvozvo zvekutaura zvepabonde kana kuti zvekuavhaila zvinhu izvozvo kuvana vedu ka zviri tabuu kutsika nemagariro edu
aiwa tinokutendai zvikuru vanzo nhenda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa maita zvenyu
manga makateerera kune mukuru wesangano revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Ndemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare varimi vokurudzirwa kutamba vakachenjera panyaya yekudyara mbeu sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka vana chiremba vehurumende vanoti hurumende haisi kugadzirisa matambudziko avo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai mumaoko aGibbs Dube munhau dzechirungu